neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wemugovera, ndira 6, 2018. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Professor Mishondorume atangira vanenge vatoka munyika. Senandira vanga achingoita achiita kambotibidei, vaitwa chemotherapy yave kuti treatment vodzoka tikuvatakira kuti vanodzoka svondo inouya.
Vatsvangirai avo vakaenda kunorapwa kuSouth Africa nezuro votarisirwa kudzoka munyika svondo rinouya.
Ngavatanga vabvisisa ma travel restrictions ese nema sanctions ese tigotanga kuzonegotiate nyaya yekuti kungaita diaspora votere nekuti they enjoy an unfair advantage.
VMDC nezanu PF vonetsana nenyaya yekuti zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvovhota here kana kuti kwete musarudzo dzegore rino.
Kawana mbeu nama fertilizers vakakasira kudyara nemvura yekutanga sekuwa kwavanoitwa ruzivo na mazvikokota. Zvino ndokubva pachizoita nguva yatirebei pakati apa mvura isiri kunaya.
Zvirimwa zvotadza kukura zvakanaka nekunonoka kunaya kwemvura kune mamwe matunhu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Movement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai avo vakaenda kunorapwa kuSouth Africa nezuro vari kutarisirwa kudzoka munyika svondo rinouya. Vatsvangirai avo vari kurapwa chirwere chegomarara vakaenda kunana chiremba vavo mushure mekuita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka.
Professor Mishondorume atangira vanenge vatoka munyika. Senandira vanga achingoita achiita kambotibidei, vaitwa chemotherapy yave kuti treatment vodzoka tikuvatakira kuti vanodzoka svondo inouya.
Asi munotarisirawo kuti vachatanga riini kuenda kunotsvaga rutsigiro muvanhu kana vachinge vadzoka svondo rinouya?
Vatangirai tingangoti vanogara vachisangana nevanhu azvo. Zvino zvacho hatiti dende vanosangana nemakonstituensi akasiyana, vanosangana nemaprovhinsi acho. Hakuti zvinezvibafura tivita rakanyanya kutendekera panyaya yevota registration. Iyo ine vanoidhiraivha vakafanana nasecretary for elections, vakafanana nevamudziri ari responsible for elections, vachamisa vachidhiraivha nyaya alliance vakuti so vane machinda avo ari kubata maaspects ese emusangano zvakasiyana-siyana zvokuti pamwe pacho vafanire kuona ivo vatangirai pache zvavo. Ndosaka vaine vatsigirivo vakati wandei vari kudhiraivha musangano nepavanokwanisa nenzira dzavo nenzvimbo dzavo dzavakapuwa navatsvangirai. So tikuita basa asi zvimwe zvacho hazvikudendera uye zvimwe zvacho zvinogona kusada kuti uone ivo vatsvangirai pache zvavo. Asi parukati vevatsvangirai vaite basa pane pavari kuona azvimwe zvacho hazvida kuita nedendera.
Mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vari parunare muHarare. Gurukota rezvedzidzo yeprimary nesekondary muzvinafundo Paul Madzima vanoti hurumende haigone kurega kuenderera mberi nechirongwa chekushandira dzidzo munyika vachiti dzidzo yemunyika inofanira kuenderana nezviri kuitika mazuva ano. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano werimwe remasangano anomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe muHarare, Profesa Mavhima vakati vanotambira uye vachaziva zvichemo zvevarayiridzi pamusoro peurongwa uhwu, asi vakati hazvigoni kuti hurumende isashandure madzidziro anoitwa munyika. Profesa Mavhima vanoti vachaziva zvichemo zvevarayiridzi pamusoro peurongwa hutsva uhwu hwakatangwa gore rapfuura.
Pakaita problem yekuti hatina kudesigna this whole idea of tasks zvakanaka zvanzi ngatibvisei, kana kuti this idea of projects zvonzi ngatibvisei. Where do we go as a country? Vamwevesa vavari kupa practical orientation to their learners from ECD level. Imi muruguti ma A level chayo chayo gavasaite ma projects. My comrades, we can't be serious. Ndiu zei kuti ngatiite streamline. Let's make them rational. Let's have comprehensiveness of design. Talk that language and I will be happy. But yekuti ngatiregei. No, we can't remain in the 20th century as others move into the 21st century.
Vama vima vatiwo pane manyepo akawanda anotaurwa pamusoro peurongwa uhu akaita sekuti zvikoro hazvichabvumidzwa kuita zvidzidzo zvechitendero chechikristu vachiti parutewe neurongwa hwekudyidzana nemasangano akaita seScripture Union. Vama vima vaitaura pamusangano wePTUZ wekuongorora urongwa hwedzidzo utsva zvikuru sei zvichitevera kushanduka kwehurumende munyika. Mutungamiriri wePTUZ vatakavapira zhoo vanoti havasi kufara neurongwa hutsva uhwu vachiti hunoomesera varayiridzi nevadzidzi uye vanoda kuti hushandurwe.
Saka isu tinoti ministri navarayiridzi ngavagare pasi totaurana kuti zvinoendeka ndezvipi zvisingaendeki ndezvipi togadzira donzvo rekudzidza nekudzidziswa zvakanaka kuti nyika yedu indive mberi. Ende ishu iripo imwe ndeyekuti tichiita mitoro yakadai chinokanganiwa nehurumende ndechekuti kuti munhu ticha aimplemente izvi anofanira kunge wakadini akafara. Saka zvinodawo kuti ticha akanzi mutoro wako uyu zvaunorema otiwo kana aita mutoro unorema onzi chibataona papa unobetserawo mhuri dzako. Zvino ivo havadi, vanongoti ticha ngaarambe asendedzwa denguri ramavo.
Vazhou vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuti hurumende yabvuma kuongorora zvichemo zvavo uye vanofunga kuti izvi zvichabatsira zvikuru munyaya dzedzidzo munyika. Gore rapfuura hurumende yakaparura chirongwa chekusandura dzidzo kana kuti curriculum, icho chinosanganisira kuti vana vaite zvidzidzo zvemubato wemaoko nekurima pagrade 7 pamwe nekuti vadzidzi vari kusekondari vaite maprojects sezvinoitwa zvikoro zvepamusoro kana kuti mayunivhesiti. Urongwa uhwu hunosungirawo kuti vana vaite mitambo netsika nemagariro kubva pagwaro revacheche reearly child development kana kuti ECD. Izvi hazvisi kufadza varayiridzi pamwe nevabereki vachiti kuremedza vana nevarayiridzi nebasa rechikoro. Izvi ndizvo zvakaita kuti vaimbo vegurukota rezvedzidzo yeprimary nesekondary vaLazarus Dokora vapokane neveruzhinji munyika pamwe nekuvadzingisa basa muhurumende itsva yavaEmerson Munangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Bato reZANU-PF nebato rinopikisa reMovement for Democratic Change ari kunetsana panyaya yekodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika panyaya yekuvhota. VMDC vanoti vanoda kuti zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvivhote, asi veZANU-PF ari kutsika madziro vachiti nyangwe zvikanzi zvivhote havakwanisi kuenda kunze kunotsvaga rutsigiro nekuti vakatemerwa zvirango nenyika dzakaita seAmerica. Mukuzeya nyaya iyi tabata nhengo yepolitibiro yeZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana uye munyori mukuru weMDCT vaDouglas Ngonzora. Totangani kunzwa kubva kuna vamonzora.
Ichine chinyuto che diaspora vote ya tino da kuti vana ve Zimbabwe ve sekwari kwa wari wanofana kukwansa kuvota ni kuti constitution yedu ino munu ano kwa munu wese ve Zimbabwe ano anekodere kuvota
to uya kwa muri va mangwana munoti kudii uo imi
panyeye diaspora vote diaspora vote ino da kuti tikana chifana kuwapo pachinjwe ni act of parliament but in any event vamonzora ne party yavo vanoenda ku America kuti musabvisa ma travel restrictions kuti vo vega vabvenda ku diaspora kuno kampeni isu tisingabvumidzi kuenda ikoko kuno kampeni zvino ingaita fair election iyo ngavatanga vabvisisa ma travel restrictions ese nema sanctions ese tigotanga kuzonegotiata nyaya yekuti kungaita diaspora vote here nokuti they enjoy an unfair advantage
vamonzora
vakaisa masanction haisi MDC chakakodzera masanction vanhu vaiuraya vana veZimbabwe vanhu vaiponda vanhu vairova vanhu kumabhesi vanhu vachito vanhu vachorera vanhu zvinhu zvavo ndo vakakonzera kuti wedzimwe nyika vaise masanction masanction hana kuiswa neMDC uyezve vana America nana Britain vacho vari kuti regedzai kurova vanhu venyu regedzai kuuraya vanhu venyu ipanana inguva yekukambena musaite zvekumbunyikidzana kodzero hapana chinonetsa apa saka hurumende yacho ngairegedze kuita izvozvo asi nyaya ipo ndeyekuti ndichida kupindira pada wamangwana hanzi vamwe vanoenda kuAmerica asi vamwe havaendi vanhu vezanu PF vari kubvumirwa kuenda kunze kwenyika iwo vamangwana avo vanobvumirwa kuenda kuBritain avo zviro ndizviro chaiye President Mnangagwa netimu yavo vakanga vari kuSouth Africa vachiadressa vanhu vekudiaspora kuSouth Africa ikoko saka ine handinzwisise kana vachiti havabvumirwi ku uri pane unfair advantage pamhiri pane ikoko apa tese tinobvumirwa kuenda ipapo kuenda kuMozambique tese tinobvumirwa kuenda ikoko sei tichingarambidza vana veZimbabwe vari ikoko kuti vakwanise kuvotawo
takadaidzwa kuUK kwailenchwa film redu rataka patisipeta tiri vaviri rinonzi the Democrats ini ndikanyimwa visa imi vamonzora mukazoenda America can you answer that specific issue wakaenda wega iwewe ini ndikarabidzwa kuenda saka ione ngorida kunokambena kuUK ini singagoni kuenda kunokambena kuUK so how can we have diaspora vote
diaspora vote is not a diaspora campaign kana mati imi hatisi kunokambena kudiaspora tese inenge tisinganokambeni ikoko imi mwamangwana mune nhengo dzenyu dzezanu PF dzitoriko kudiaspora ikoko paredio panapa pachiri pana wamangwana mumimina wedu tese anonzi Nick Mangwana iyeye uyawo ari kuBritain anotaura ariko ndiyato wa chairman I think wezanu kuBritain ikoko anokambena ikoko isina chairman wedu ariko samanyanga vanokambanya vari ikoko saka imi neni hatiendi but pamitemo yekukambena pane mutemo weposa pane mutemo weaipa mutemo nemutemo webroadcasting tiri kuda kuti mapolitical parties ese ari kukukidza mutarudzo iyoyo anga achikwanisa kuenda paTV akwanisa kuendawo paredio kwete kuti redio yongoita yebato rimwe chete saka tiri kutaura zvakare kuti mapurisa asarambidze rambidze misangano iri peaceful iri yekukambena kwevanhu saka izvozvo hasati zvawandudzwa zvazvo
vamangwana sebato rezanu PF munoda here kuti zvivandudzwe zviri kutaurwa navamonzora zvakaita sana posa nemimwe mitemo iyi
posa ndioni chayakaipa kana tikati isusu vanhu vangoita mapolitical meetings chero pavada nguva yavada vunoita chaos munyika muno unoenda kumapurisa unotaura kuti ndoda kuita musangano wangu pakati pakati wotarisa kuona kuti hakunawo rimwe bato here raitawo futi meeting ipapo nokuti pakazonoita clash taisa lawlessness in the country so mutemo weposa hauna kushata tose isusu kana ini wezanu PF tichida kuita musangano tinonobhuka kumapurisa vemdi saida kuita musangano vanonobhuka kumapurisa saka ina handioni chakaipa pamutemo uyoyo aipa handimbozivi kuti yakaipa chii takawirirana pacode of conduct kuti even nomuelectoral act kuti mapolitical parties ese kana electoral season yauya vanofanira kupuwa reasonable access to the media and that is agreed saka pana choda kuchinjwa pamutemo asi kana pakanzi bhukai nguva yakati kauti kuna kubhadharwa mari iroyo inenge ari maconditions anoapply kwatiri tese saka ini harisati ndava convinced kuti pane choda kuchinjwa muposa nechoda kuchinjwa muaipa I don't think there is any need for changing those laws.
Nengo yepolitibiro ya ZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana manzwa zvakare kubva kumunyori mukuru MDCT vaDouglas Monzora. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi, nasi tiri kuita hurukuro navatenda ibiti avaimbova gurukota rezveupfumi uye vachitungamirawo bato rinopikisa rePeople's Democratic Party. Tabvunza vabiti kuti sehupfumi hwenyika huri kuramba huchitatarika kunyange hazvo vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avainzi vaivhiringidza zvinhu munyaya dzezveupfumi vakasiya basa.
Dambudziko raitika apa nderekuti isu neruzhinji rwevanhu vakawanda vakaita chirwere chekufunga kuti Mugabe anga achitonga nyika iyi ari ega. Vasingazive kuti Mugabe anga achitonga ane machinda ake. Machinda aya ndo akamupandukira, ndo haakutonga nhasi kuvana Patrick Chinamasa. Zvino kana tsvimbo idzi dzanga dzichitadza nezuro, hatinga expecte kuti dzigone nhasi. Chanyanyonetsa pana Munangarwa ndechekuti uyu waakaisa pamari ndiyezve wekukanya nezuro wekutiisa mubudget deficit anopfuura 60% of GDP, ndokutiisa mubudget deficit inopfuura 50% of total expenditure. Zvoreva kuti mari hakuna, zvoreva kuti zvinhu zvaakudhura, hyperinflation yayodzoka, zvoreva kuti unemployment yakwira because wacho waibika sadza mumbodza. Pasi paMugabe ndiye aramba achibika sadza mumbodza, pasi paMunangarwa. Zvochireva kuti taakutoda kutoita maserious structural reform, but ina handione zvichikwanisikwa neZANU-PF because problems pachirungu toti maproblems haangasovhweka nepfungwa dzacho idzo nesemindset yakaacreata. So panyaya dzeupfumi apa pakaoma, varume ava vaikwanise paekonomi.
Zvamuri kuti zvingadai zvichida kugadziriswa ndezvipi apa?
Chekutanga pambe kuti paitwe trust neconfidence muhurumende iyi. So zvinonetsa kuti paitwe trust and confidence kana masame characters aripo, kunyanyanya pana Chinamasa apa. Ndopa maona imi kuti since the 22nd of September 2017, since the 23rd of November 2017, and madesi waya akakosha, irechipiriri ndopa kasweiwa Emerson Mnangagwa is president, maprize ezvinhu akwira. Mukatarisa ndumbo kupai ma basic commodities chete. Paketi ya matemba 1 kilogram iri kuita $18. Paketi ya huku 1 kilogram iri kuita $14.50. 1 kilogram ya beefi iri kutangira apa $11. Zvichita kuti kati yako chii. Mafuta adabla. Chingwa changa chiri pa 90 cents chapa $1.10. Zvoreva kuti market haisi kutrusta vakomana ava. Sezvo ndakambonyora pa platform ye Twitter, unogona kutumira matenge uchibvisa mutungamiri wenyika asi haugone kutumira tenge uchigadzirisa hupfumi. Ndo dambudziko raita varume ava, nokuti hupfumi ndohwekutonyenga ndehwe trust, ndo dambudziko rekutanga. Dambudziko repiri nderekuti vari kutadza kupesuweda vanhu kuti they can do business with them. They failing to convince the international community they can do business with them. Saka foreign direct investment atina. Chechitatu havasi kushowa ma signs of real reform. Hongu zvinganzi pachirungu make up havari kumbotiraya. Make up chete havari kumbotiraya. Nhasi chaiva vangu vari kumba kwavatsvangirai vachiona vatsvangirai. I good make up, but people of Zimbabwe havadye make up. Vanodya substance.
Chii chinoda kuitwa isiri make up kana kuzvipoda kwamuri kutaura?
Substance yekuti do we have real reforms? Chekutanga macroeconomic stability, discipline, kuspenda chatinacho, havasi kuspenda chatinacho, iko zvino vari kuprinda mari maRTGS, mabonus akabva abhadharwa, but mari yacho chacho hakuna, imhepo dzinongotransferwa vanhu mumapeople's accounts. Zvoreva kuti mhepo dziya dzawandisa manje, inonzi broad money supply pachirungu, total stock yemari yamunyika, yaakuma $12 billion, but percentage yecash iri less than 2%. Zvoreva kuti mhepo ndo yawanda, mari yechinyawi, mari yechigure ndo yawanda. And kana mari yechinyawi yechigure yawanda, zvinhu zvinobva zvakwira because zvinhu zvatiri kudya hazvisi kuwanikwa muno muZimbabwe. Tiri kuzvitenga kuna na South Africa, tiri kuzvitenga kuna na America, tiri kuzvitenga kuna na UK. Saka mutengo weUS dollar wabva wakwira. US dollar raakupenga kudhura kwaraakuita.
Vatenda ibiti vaimbova gurukota rezveupfumi uye vanotungamirawo bato rinopikisa rePDP vanga vari parunare muHarare. muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi tine hurukuro nemutungamiri wesangano reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria nezvekusanaya zvakanaka kwemvura izvo zvapa kuti dzimwe mbeu dzifire pasi.
Pakatanga kunaya mvura yekutanga zvakanga zvarakidza kunge mvura yauya varimi vazhinji vachikurudzirika nemwaka wakanga wakanaka wekuri rakapera uyewo zvekare neruzivo rwavanga vanga vapuwa nevanoona nezvemumiriro yekunze kuti mwaka uchange uchiita zvinenge zviri nani tatisingatarisiri mwaka wakaipa varimi vazhinji vakatanga kugadzirira ndokupinda muminda. Saka vakawana mbeu namafertilizer vakakasira kudyara nemvura yekutanga sekupuwa kwavanoitwa ruzivo namazvikokota. Zvino ndokubva pachizoita nguva yatirebei pakati apa mvura isiri kunaya. Izvozvo zvaita kuti mbeu dzakawanda dzichitanga kutambudzika chaiko. Unotoona kuti kwakawanda vamwe vavo vatinonokei kudyara nekuda kuti mvura yacho yanga isina kunaya zvakanaka. Kwozoita kwakanga kwadyarwa mbeu dzimwe dzakuratidza kuti dzatoneta nekuda kwezuva.
Saka kana zvinhu zvaita mamiriro akadai varimi vangaite sei kuti vazoonawo chouviri vaZakaria?
Pakadai apa tine tototarisira kuti uku kwakuita kwaMwari nekuti hakuna munhu anonayisa mvura. Teta kutarisa kuti uku kwakuita kwaMwari kuna vazhinji vakanga vatadza kuti vangadyara. Tiri kuona iko zvino kuna vamwe vari kutodyara patsva mbeu yavo yaramba kusumuka. Kwozochiitawo vamwe vari kutambudzikawo nenyaya dzemafertilizer zvimwe zvakadaro. Asi dambudziko remvura ndo rachizotinyanyisisa ndingati munzvimbo dzakati wandei munyika yese. Kuda kunana Mashonaland West, Mashonaland Central ingava kuri nani. Asi tichinda kunana Mashonaland East, Manicaland munasvingo vanana Midlands ikwesoko kwakuratidza kuti zvirimwa zvaita sezvatambudzika nezuva.
Pane mbeu here dzingade kusimwa pari zvino nevarimi kana kuti dzatingati dzingakwanise kunge dzichibva?
Pane zvatinoziviswa nevanoona nezvemamiriro ekunze vanotiwo mvura mwedzi mitatu ino inotanga kubva January kusvikira March inenge yakati wandei kupfuura yakanaya kubva October kusvika December. Saka ikurudziro yatovapo ndeyekuti kana vanokwanisa kubata yatinoti mashort season varieties mbeu dziya dzinokasira kuibva dziya ndo vanokwanisa kuti vachidyara. Hatiwanzi kukurudzira kuti tanonoka zvakadai tidyare asi nekuda kwemamiriro aita zvino tochitokurudzira kuti tichiita mashort season varieties mbeu dzinokasira kuibva ndo dzatakukurudzira iko zvino.
Pane mbenge paine kugunun'unawo kubva kuvarimi kuti mbeu yanga ichidhura nemafoteresa zvinhu zvakamira sei pari zvino?
Mapuraizi ezvinhu angangokwira zvinhu zviya zvekuti hazvina kana netsanangudzo. Mbeu inogadzirwa munyika medu muno muZimbabwe tine makambani anogadzira mbeu. Zvimwe zvacho zvazvisinawo tsanangudzo kuti ungati mbeu yazokwidzirwei kusvika kwose ikoko $100 25 kg zvazvotorakidza kuti hazvichaiti zvakanaka izvozvo. Tinotarisirawo kuti vana masimba vanogona kubatsira kuti pasaita uori hwakaita sehwo kuti varimi ndo vanorimira nyika ndo vokonesewa kuti vaite profit pakurima kwavo. Mapuraizi emafertilizer sekunzwa kwatakaita mazuva maviri apfuura atangawo hawo kudzika between 7-10% ma price reductions atanga kudzika iwayo nenyaya yekuti kuna vamwe vakanga vaine mari dzavo vakatenderwa kuti kana uchikwanisa kuti uimport fertilizer you can do so. Kwochizoitawo zvekare kuti kune mari dzakachizoiswa kumakambani anogadzira mafertilizer nehurumende kuti vakurumidze kugadzira imwe fertilizer. Saka kuwanikwa kwefertilizer pamaket ndokwaita kuti mitengo iite sekuti dzikirei.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandembiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives.
Zvino tinogamuchira here mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nasi taita rombo rakanaka rekusangana na Reverend Oliver Mandisodza vanotungamira sangano revanhurume re Men of Valor Purpose and Vision rinove rinobatanidza vanhurume vemakereke akasiyana siyana mungatudza Reverend Mandisodza pamusoro pesangano renyu re MVPV Men of Valor Purpose and Vision
tanenguva tiripo tichishanda navarume muzvirongwa zvakasiyana siyana zvekusimudzira kuvanhurume and we are saying 2018 here we come kupfuurira mberi asi kumira kubatsirana kuumba nyika yedu yeZimbabwe kuumba mhuri dzedu nekuona kuti makereke edu amira zvakanaka tanga tichasa soko ramwari kubva kuna Joshua chapter 3 verse 7 apo mwari anga atara Joshua kuti I will begin to raise you or to exalt you in the earth of Israel zvoreva kuti vanhu vange vane urongwa hwekusimudzira Joshua munhurume mwari vane program yekuti murume ngaasimudzirwe zvoonekwa kunzi zvechikwadi varume vari kusimudzirwa ndozvatikuudza kuti tipfuure mberi tichiita MVPV
tinoona kuti sangano iri makaruumba gore rapera iri riri kutambirwa sei nevanhurume vamuri kutarisa ivavo
varume vari kufara vari kuratidza kufara chose kubva munguva pfupi yatatanga hatingadei tatanga gore rakunopera bhasikuda takazonyanya kungatana nezvirongwa gore rakunopera 2017 atange tapo kubva 2016 varume vari kugamuchira zvechokwadi nekumirira kuona kuti tingabatsirike sei pazvirongwa zvadai kuunzwa neMVPV
ndezvipi zvirongwa zvamaita kusvika pari nhasi
changa chiripo chikuru chakanyanya kuita inhau yekugadzira hwaro sezvamunoziva kuti chinhu chete chitsva hachingotangi nekumanya tinotanga maita hwaro hwakanaka kuitira kuti kunyange mberi kwamuri kuenda munenge muchizokwanisa kupfuurira mberi nekutakura mutoreba saka pari zvino chatakanyanya kuita yanga inhau yekugadzirisa tingati ukama kutsvaga mapartnerships nemasangano amwe agara arimo mukuda kwedzeredzisa vanhu uye madzimai chekushanda nezimbabwe prisons and correctional services ZPCS mukuedza kuona kuti vasungwa vabatsirwa zvakadii net one yavepo kushanda nawo nemamwe masangano akasiyana siyana ene nemisangano nekukurukura kwatii tichiitawa navarume mumaplatform vatinenge tiinawo asi nesimbodziyama takaita gore rakunopera naseptember yakava yakabudirira zvikuru takasangana savarume kuchitumbidza zoreva kuti pari zvino tikutarisirawo kuti taakuichiwa necalendar gore richitanga tichienderera mberi
matii misangano renyu rakanangana nevanhurume asika munhurume anoukama hwakasimba nemunhukadzi muri kushandawo here nemasangano emadzimai
kana manzwa pandambotaura kuti tine ukama hwatiri kuumba nezimbabwe women coalition which is sanga rinomirira masangano anorwira kodzero dzemadzimai akati wandei saka kureva kuti tinetvechinzvimbo chavo nekuti hatigone kuumba murume pasina munhukadzi saka zoreva kuti tirikutarisira kuti gore rinoi tichienda mberi ticharamba tichidzidzana namasangano zvirongwa zvakawanda zvinenge zvichiitwa namadzimai saizvozvo tichati ine misangano nechitumbu charedbank trust inotungamirwa namuzvare kubheya ine urongwa hwekuti tichange tichizodzidzana pazvirongwa zvavanenge vachiita kubatsira dzenharaunda saka ndingati madzimai ane mukana wakakura chaizvo muchirongwa cheMVPV
aiwa tinotenda zvikuru Reverend Mandisodza avo vanga vari Reverend Oliver Mandisodza vanove mukuru wesangano revanhurume vanobva kumakereke akasiyana siyana Men of Valor Purpose and Vision muchirongwa chedu upenyu hwedu chamunopiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokudzoserai kuna Blessing Zulu
tinotenda zvikuru Jonga asi vatereri sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai avo vakaenda kunorapwa nezuro kusouth africa votarisirwa kudzoka munyika svondo rinouya tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC